Maonero angu ndiyo kuti that special rapatwa anonzi Elena Doan oyu. Pataka kunzwa kuchinzi anobva ku Belarus. Nokuti tinoziva kuti Belarus inyika ino ushamwari navamunangagwa vanotyidzana. Uye Belarus inyika yagara ichizikamwa kuEurope kuti vanoparadza kodzero dzavanhu. Takangoziva kuti hapana chichabuda. Muchiona zvekare nezvekuti mapato anopikisa masangano akamira ega machechi havana havazodaidzwe kumisangano namai vakabva kuUnited Nations ava. Zvinoratidza kuti pagara pane agenda yekuuya kuti vangozogadziridza vachichenerudza chimiro chezanu PF. Aiwa, ndofunga kuti hapana chichafamba, hapana chichachinja. Iko zvino tiziva kuti nhengo dzeMDC vatumi vamiri vacho vari kuramba vachingoshungurudzwa pavanofamba pese pese. Unenge uchifungirawo kuti kuda mai vacho pachati aiwa ngatimbotaura timbodzwai kuti kochii chiri kunetsa, muri kunetsana papi. Asi uyu munhu weZANU PF and hapana chaachataura nezveZimbabwe chichabatsira, nokuti vakaisa masanctions vanenge vachingoti aiwaka iwo wakadaidzwa neZANU PF, saka chingopedzera nenyadzi ZANU PF. Ndomaonero angu.
US Embassy iri kukoka vanhu vanoda kubatana kana kuti vanoda kuita majoint venture mune zvemabhizimisi nemakambani ekuAmerica kana ekune dzimwe nyika ichiti inogona kuvabatsira. Munozviona sei sezvo nhumwa yeUnited Nations iri munyika kuzoongorora kunetseka kunogona kuva kwakakonzerwa nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muZANU PF pamwe chete nemakambani avanochidzana nawo?
Chiripo ndechekuti masanctions agara zvinhu zvinongotaurwa kuti zvakabayirwa kana kuti zvinofambirana nevanhu vashoma-shoma vanotsigira ZANU PF paudzvinyiri hwacho. Saka hurumende yeAmerica iri kunguratidzawo kuti aiwa isusu tagara tinoitawo zvinhu neZimbabwe, toizivawo kuti PEPFAR irimo, USAID irimo, vana pact varimo. Iko zvino takunzwa kuchinzi pane vari kudaidzirwa kuti kana vana mabhizinesi vanoda kuti vange vachibatsirana namaamericans kuita mabhizinesi ngavauye titaure nezvazvo. Ava veUnited Nations Special Rapporteur vari paava vagarawo vatongoziva kuti vangangofambira kunyaya dzeZANU PF. Saka handioni kuti chii chingachinja. Mataurirwo anoitwa neAmerica nevana veZimbabwe matauro akanaka. Saka ndofunga kuti vaitawo chinhu chakanaka kunge vachiratidzawo kuti aiwa masanctions ari kutaurwa haana kunangana nevanhu veZimbabwe. Mabhizinesi anodaidzwa kuAmerica, vana vechikoro vanoendako, pane vatindotozi vanotenga mota dzekuAmerica. Saka chinhu chakanaka kuti psychological, ingati muchirungwa psychological warfare iri kuitika yakangonakira isu vanhu veZimbabwe, nokuti takagara tichingotaurawo tichingoratidzawo kuti aiwa hapana masanctions akaitirwa vanhu veZANU PF.
Sei hurumende ichirega vanofungidzirwa kuti vatsigiri vayo vachiita zvemhirizhonga pamisangano yeMDC Alliance, nhumwa yeUnited Nations yavakakoka iri munyika?
Kushushwa nekunetswa kuri kuitwa vatungamiri veMDC nevatsigiri vavo kumasvingo. Mota dzakatemwa kunyanga vakavharirwa migwagwa nyangwe nhasi zvanga zvisingoitika. Zvinongoratidza kuti ZANU PF havanzwisisi. Isusu tiri kungoramba tichingoti vanoziva kuti munhu wavo uyu nhumwa yekuUnited Nations munhu wavo. Saka deno vanga vachiziva kuti uyu munhu akatumwa neUnited Nations chaiyo chaiyo, vaide vachitoita vanhu kwavo iko zvino. Saka mhirizhonga iyi inongoratidza kuti ZANU PF yagara inotya MDC. Handi ndovaitiwo MDC Alliance yapera, hakuchina vatungamiri, harisiri bato. Saka kana yakapera pasina vatungamiri, chinoita kuti vange vachivhunduka vachii aiwa toziva kuti vanovhunduka nokuti vanoziva kuti kana takuswedera kunguva dzesarudzo, mapato anopikisa chaiwo chaiwo mashoma, ibato rimwe chete reMDC Alliance.